ndaenda kuregistry parliament izvozvi ndaonzwa message yenyu ndichinotarisa kuti kungava netsamba here yakafanana neyamuri kutaura handina kuinzwa hakuna tsamba yakadaro ndikabvunzawo kuti kungava nemunhu here unonzi Manyika wadero asvika achitaura nezvezanupf handina kumbonzwa ini misagovernment chief whip anobva kuzanupf ndiri nemumiriri wamamp muno muparlamendi handina kumbonzwa tsananguto dzakadaro dzichibva kumusangano kana pane chavanoda seleadership yedu yomusangano inondiudza ini sachief whip hakuna zvenyaya yakaita saiyoyo
saka nyaya iyi ingava iri kubva kupi chaizvo vatogaripi semaonero enyu
tingi inongova fake it's a fake story it's not a true story but I think you can go back to whoever told you and find out kuti akauya netsamba kuparlament kana kuti wakazivisa vanhu vacho ivavo ungavani uye wakaonani uye wakasvitsa kupi
vari kuti vakaisvitsa kakuhofisi yava mudhenda
ndaenda kuregistry ndaenda kwese kunosvika matsamba kuparlament hakuna tsamba yakaita saiyoyo so I think it's just the fake just fake thing that is coming from maybe some funny characters on social media but that's not true you can ignore it